vachitura ongororo yavo mukuru wezimstats vataguma mahonde vati madzimai anosvika zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu 133,455 kana kuti zvikamu gumi nevatanhatu kubva muzana vari pakati pemakore makumi maviri nemakumi maviri nemana zvikuru vekumaruwa vakaroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere.
Takatarisa nyika yese, zvakaonekwa kuti 16.2% yamadzimai ane makore 20 kusvika pa24 years vakaroorwa vasati vasvika makore 18. Pane ava zvakaonekwa kuti 22.7% vaibva kumaruwa uye 7.2% yaibva kumadhorobha.
Vamahonde vatiwo chikamu chimwe chete kubva muzana chemadzimai ane makore aya vakaroorwawo vasati vasvika makore gumi nemashanu.
Census yedu yakazotarisawo zvakare madzimai ane makore 20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvitsa makore 15. Takatarisa nyika yese 1% yemadzimai ane makore kubvira pa20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvika makore 15. Takatarisa matunhu edu tinoona kuti zvava zvakatikwirirei kumaruwa yanga iri 1.6% mumadhorobha iri 0.3%.
Ongororo iyi inoratidza kuti dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera rakanyanya kumashonaland central kuchiteverawo mashonaland west. Vachitaurawo pamusangano uyu amai Gaunara Kadakuluva vanoshanda neUnited Nations Population Fund vatiwo nyaya yekuroorwa kwevana vadiki inoshungurudza.
Kuroorwa kwevana vadiki kwabuda futi mugwaro ranhasi apo vana vadiki zvikamu gumi nechimwe vari pakati pe15 to 19 years kumaruwa vari kuroorwa. Izvi zvinoshungurudza. Izvi zvinoda kuti hurumende nemasangano akazvimirira vashande pamwe chete kurwisa dambudziko iri.
Vatiwo zvakaburiswa izvi zvinobudawo mune mamwe magwaro akadai seZimbabwe Health Demographic Survey nemamwewo. Imwewo ongororo yakamboitwa neZimstat muna 2019 yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana kana kuti 33.7% vanoroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere. Nyanzvi dzinoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera kunogona kupinza utano hwavo munjodzi sezvo vamwe vachifa vachisununguka uye vanorarama vachisiyirawo chikoro panzira zvinopa kuti vazogara muurombo. VaLincoln Tarimari vanoshanda neWorld Health Organization vati kuti Zimbabwe ipedze dambudziko iri inofanirwa kushanda kuzadzisa zviga zvese zvebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals.
Manyaya dzekuti vanasikana vari kukasika kuzvara vana kana kuti vanasikana vari kukasika kuroorwa vasati vasvika mazero ari pamutemo yekuti varoorwe. Kubva kuutano ndataura nenyaya yemasustainable development goals, ndataura nenyaya yeuniversal health coverage, yekuti zvinhu zvatinofanira senyika, zvinhu zvatakabvumiranawo nedzimwe nyika pasi rese, tinofanira kushanda tichiona kuti tasvika here kumatargets emasustainable development goals.
Gwaro reZimstats rinoratidzawo kuti madzimai ekumaruwa anozvarawo vana vakawanda zvichienzaniswa nevari mumadhorobha. ZimStats inotiwo ongororo yavo yakaratidzawo kuti vanhu vazhinji munyika vanosununguka mwana wekutanga vaine makore makumi maviri zvichienzaniswa nezvakawanikwa muna 2012 apo vazhinji vaibatsirwa vaine makore makumi maviri nerimwe. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu vanonyanyotoresa vana magwaro ekuzvarwa mumadhorobha zvichienzaniswa nekumamusha uye dunhu remasvingo riri iro riri pamusoro pematunhu ose mukutoresa vana magwaro ekuzvarwa. Gwaro rabudiswa neZimstats iri nderechipfumbamwe pamagwaro masere ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.